Mr. Forge Gagorino removed from flat 20 and might start with a 21. Mr. 21 Gontanga had not my auction, my auction. Mangwana was switching and flatly doing the bounds of Rome to get my contract sales. Well, I'm not in my contract, so I'm Tanga of Tangas and Fritina. One of my last Tangano. The conference, the Forja, you know, the Nyanavarin, Langa business say it is Forja business. Forja, if he originally involved, he's from Kura,
Mumakatarisa, Varimi Zimbabwe, kusvika pari nhasi vari kutambira sei nhau yekurima Forja sebusiness vachisiya zvimwe zvirimwa zvakaita sana chibage nemapfunde zvavanga vakajairira kare izvo.
Sekuona kwatiri kuita varimi vari kuzvikwanisa zvakanyanyisa kuita kurima Forja sebusiness. Kazhinji sekuona kwatinoita varimi vanorima Forja havakanganwi kurima zvimwe zvirimwa zvechikafu zvakafanana nechibage nezvimwe mapfunde nezvimwe zvakadaro zvenzungu. Vanorima zvakare
vemabhanga vachange vachichiedza kuita kuti varimi vawane mari. Munoona here zvichigona kuzozadzisika izvo?
Inini sekuziva kwatinoita tinoziva kuti kana mwaka wokusenza kwefootball watanga sekuona kwatinoita makore ese atura ndo panotanga kuwanikwa mari yeye yatinoti kesh mumabhengi. Saka isu tinotarisira tine chinyimbo chikuru kuti bhanga redu guru reserve bank richaona zvakanaita kuti mari iyi inge iripo kushandisa mari yemukati kana kuti mari irimo muzimbabwe kare tinga fodya. Saka vanounza yeye yatinoti foreign currency. Saka mukunze kwavanoita foreign currency ino vanouyawo zvakare necash yekubhadhara varimi. Saka tinotarisira zvikuru zvakanyanyisa kuti varimi vanenge vachiwana mari yavo sekutarwa kunenge kwaitwa nebhanga redu guru reserve bank.
Ivo varimi vedu veforja munyika umu, zvichemo zvavainazvo kunyanya zviri kuvatambudza mukurima kwavo Forja mumwaka uno ndezvipi?
Takanyanya kunyeta mwaka uno January nekutanga wegore rino kwakamboshaikwa mvura zvekuti imwe Forja zhinji yakatotsira munda haina kuzokwanisa kukura. Asi tinotenda Mwari patanga takuzonosvika kupera kwaJanuary mvura yakatotsira munda yazvakanaka zvekuti Forja yanga ichiripo yakakwanisa kukura zvakanaka.
Vamwe vari kutarisirwawo kuuya kuzotaura nevarimi pamusangano uyu ndevapi?
Pane varume vanenge varipo ndeve Ministry of Land Agriculture and Rural Settlement, kuya isisi TIND, kuya vemaauction floor ndo kunotengeswa Forja nevamwe vakaendatavamiriri nevarimi vanenge varipo vachidzidzisana nevarimi kuti zvinoitwa sei kuti kurima Forja ibusiness.
Imiwo mashoko enyu amungasiyewo yekupedzisira?
Sekutanga ndotanga nekuvatenda zvikuru nekushingirira kwavakaita kurima Forja nekukwanisa zvavachaburisa izvozvo. Isu sose TIND tenge tichitiwo no, kana mune matambudziko amunenge masangana nawo sevarimi titaurirei tione tisenze pamwe chete tizvigadzirise. Ndinokurudzirawo kuti hano Forja ichiripo, ichiri kudiwa. Musanyanya kuteerera zvinotaura vanhu vamwe vakawanda. Forja is a legal product, inobvumirwa kurima pamutemo. Vous vous en tenez sur la campagne.